Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera ndira 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo yeMDC inomirira Midlands South inomiswa pamberi pedare mugweru ichipomerwa mhosva yekurova munhu. Makambani emuZimbabwe osarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri wechiundura mudare reparamende vaLivingstone Chimina vanove zvakare sachigaro wevechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMidlands South vamiswa pamberi pedare mugweru nhasi vachipomerwa mhosva yokurova mumwe munhu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachimina vamiswa mudare nevamwe vanhu vaviri vanoti muzvare Leticia Mteliso navaCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yekurova vaThomas Moyo. VaMachaingira mushandi wekanzuru yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi, asi muzvare Mteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshe Maviki namzvare Rumbidzai Waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu vakazodzokera zvepanzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi, uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhangarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Kweta riri kumirira vachimina namzvare Mteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti mzvare Mteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi. Vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhangarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Tiri kuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kwekusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chaiwo chaiwo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi makomplenenza vanhu vakanga vapinda murengi pakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminus. Avanhu ava vangasina kana kodzero yekukolekta mari idzodzo, ndivo vaitofara kunge vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare yaMy Beauty Dube vabvunzawo muchuchisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei mzvare Mteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. Vadavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina humbowo hunobva kumadhokotera hunoratidza kuti vaMoyo vakarohwa sezvavari kutaura, vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa rawo nemazvo.
Munhu wese anekodzero yekutiitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezvei. Saka ndochanga chiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofanira kuitwa mainvestigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arare muchitokisi vamwe vachibudiswa.
Kwete riri kumirira vamachaingira vaShepherd Mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine dira akarerekera. Vati pavaka mangarira vamoyo kumapurisa, vamachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaive nezvematongerwo enyika mukati, vakatadza kunzwisisa kuti izvi zvairevei. Mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa 25 ndira, apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo. Vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu. Izvi zvikaitika hazvivhiringe chigaro chavachimina muparamende, sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Bodhi rekambani yeOlivin Industries nezuro rakazivisa kuti kambani iyi yamira basa rekugadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, sipo pamwe nemajarini, sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze. Olivin Industries inoti yakatatarika gore rese ra2018 ichitsvaka mari yekunze kuti irambe ichishanda, asi izvi hazvina kubatsira. Kambani iyi inoti haisi kuwana rubatsiro kubva kubhanga guru renyika. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reOlivin Industries sezvo vakuru vayo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tatadzawo kunzwa kubhanga guru renyika. Asi vachitaura nechina achapfuura, mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vakati makambani emunyika ainge asarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose, sezvo ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinhu zvinodiwa. Kambani yeUnited Refineries inotiwo iri kungoshanda kwemazuva gumi chete pamwedzi nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze. Tabata vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndingati inini zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga ndechekuti ikonomi yedu yanga ichiramba ichiendera mberi ichikura, saka kudiwa kwemari yekunze foreign currency kwange kwakunetsa nekukura kwaita mabhizinesi. Mabhizinesi akawanda ari kutsvaga maraw materials, ichocho chinhu chakanaka, asi kushayikwa kweforex manje ndio kwakutinetsa. Uyezve tikatarisa kuti mari yekunze inopinda muZimbabwe pagore i6.5 billion. Saka zvinoshamisa kuti isusu tingawana 6.5 billion inopinda munyika togoshaya foreign currency yacho zvakare. Izvozvo zvinoda kuongororwa, asi tinoona kuti hurumende yaita kuti kuitwe inonzi allocation committee kuti kubude pachena kuti foreign currency inoitwa sei, iri kufamba sei.
Pa 6.5 billion iri kupinda munyika iyi gore negore, zvinoreva here kuti pane vari kukanganisa kuita basa ravo pakuzoipa kumakambani nezvimwe zvinhu kwainofanirwa kunzi iende uko?
Zvingavepo. Vakataura vagavhuna kuti kune maburi anonzi malikages anoita kuti forex ibude kusingazivikanwi kuti yapinda nepapi chaipo chaipo. Asi tikatarisa ipapo pa 6.5 billion tinoona kuti Reserve Bank iyo inobata maybe 2 billion pa 6.5. Imwe 4.5 billion iri kumabank nevanhu vanoita zvemining, ivavo vatinoti maexporters, ndo vari kuti iyo foreign currency ndeyedu nesuwo tine basa nayo, tinoda kuishandisa nekuti ndisu takaiunza. Asi takafanira kupatanura iyoyo 6.5 billion tione kuti yakamira sei.
Nechimiro ichochi zvazvaita izvi zvochirevei kumakambani anga achigadzira zvinhu nevashandi vavanga vakakapa mabasa vesa?
Apa tingati tasvika pa stage isina kunaka nekuti mabasa achashaikwa chaizvo chaizvo iwo mashoma angave aripo atichakwanisi sekambani kuramba tine vanhu vanotishandira nehuwandu.
Avo vanga vari vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nezveupfumi dziri kushoropodza nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzavari kutanga nemuvhuro svondo rinouya. Dzichiti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vabude kunze munyika makaita manyama amire nerongo, maindastiri achivhara nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muongorori wezvematongerwo enyika, vari Joyce Ngwenya, kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi ndechekuti kana musha uchitsva, baba vanga aende kundari. Nokuti vanenge vachiratidzira kuti havana hanya nemhuri yavo. Iko zvino inguva yokuti mukuru vamukuru yudenu akagara achitoita inonzi emergency meeting, maemergency meeting achigara pasi neindustry, achigara pasi nemakurukota, achigara pasi nemasivil society organizations, achigara pasi nepolitics kuti aiwa kazvinhu zvashata, hazvina kubira mushe, tiri patransition asi hazvina kugadzirika, saka toita sei?
Ndinonzwawo vehurumende vachitaura kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika anga achishanyira nyika idzodzo kune zvimwe zvinombobvawo ikoko zvinobatsira nyika. Amenowo kuti pane zvati zvabuda here zvinobatika mukufamba kwese kwavari kuita ikoko muchitarisa zvazvasvipa zvasvika apa munyika?
Chiripo ndechekuti kubva zvavakapinda muhotongi vamunangagwa vafamba munyika dzakawanda. Tichinzwa kuchinzi kwaitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni, mabhiriyoni akawanda zvizvikuru. Nokuti taitofunga kuti iko zvinodei nyange vadhangoti shoroma yekuNigeria vatovapo. Asi hapana chinhu chiri kubuda nokuti nyaya iripo ndeyekuti mari yekunze iri kushomeka nekuti hakuna foreign direct investment. Saka mafambiro avaita mwedzi minomwe yadarikai, sei pasina chinhu chachinja. Zvichireva kuti aiwa kana vachinge vachiti vari kutsvaga ukama, ngakuinde makurukuta anofambirana nezvebusiness kana kuti nezveupfumi hwenyika.
Kunewo mwedzi dzinosiyaniswa here dzekuti vatungamiri venyika vashandise munzendo idzi nedzekuti dzigadzirise zvinhu munyika?
Mabvunzambudzo akanaka chaizvo mukoma, nokuti kana homwe yenyika kana bhajeti yenyika ichigadziridzwa, pane duya rimwe chete retreasury. Asi tsika yezanupf ndiyo kuti homwe kedura rakanangana nehomwe yapuresidendi, office of the president, haitaugwe kuti yakamira sei, haina auditing, mari dzacho hadzizikamwi.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare vari kuHarare. Mamwe mapazi emuzinda weAmerica muHarare haasi kushanda zvichitevera kuvharwa kwemapazi ehurumende yeAmerica nepamusana pegakava riripo pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nebato reDemocratic Party panyaya yemari iri kudiwa navaTrump kuti vavake mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muzinda mutsva weAmerica waifanira kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechina chapfuura, asi izvi hazvina kuitika nekuda kwemakakatanwa ari kunyika iyi. Vashandi vepamuzinda uyu vakaudza vese vainge vakokwa kuchitiko ichi kuti change chambomiswa uye vachaziviswa kana zvinhu zvichinge zvarongeka kuAmerica. Pari zvino muzinda weAmerica une vashandi vashoma vari pabasa zvichitevera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Mutevedzeri wemukuru weanomirira America pamuzinda uyu, amai Jennifer Savage, vanoti vamwe vashandi vasina kumiswa basa vachanotanga kushandira kumuzinda mutsva musi wa22 ndira. Vati hofisi inotorwa mavhiza icharamba ichishandawo hayo panguva iyo mamwe mapazi emuzinda uyu anenge akavharwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kupokana nebato rinopikisa reDemocratic Democratic Party panyaya yekuvaka mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico. Mumwe mugari weMuharare, amai Anita Gonzo, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuAmerica zviri kuvabata chose sezvo zvave kukanganisa raramo yavo.
Tadhonirwa weAmerica yatondikanganisa zvikuru. Ndine hama dzangu dzinoshanda kuAmerica ndidzinova dzidzo dzinondisapota. Iye zvine zvinatomerwa, ndina kana chekubata nekuti hawasikwana mari. Iwo ndo varungu wangu. Kana vasina kuwanawo neni zvatondiomera kuno kuZimbabwe.
Mapaza akawanda ehurumende yeAmerica haasi kubhadhara vashandi vavo kana kuti vakamiswa basa kudzamara hurumende yava pabhajeti ravo. Amerika inobatsira masangano akawanda anoshanda akazvimirira, uye masangano aya ari kushushikana kuti ave kutadza kuwana rubatsiro nekuda kwezviri kuitika kuAmerica. Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vatavani Moyo, vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira kuti dai zvinhu zvagadziriswa kuAmerica nechimbi chimbi.
Zvinokanganisa kufambiswa kwenhaurirano, kufambiswa kwezviga zvinotsigira basa redu, nekutsigira vana muZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati Amerika inyika yakakosha chose, uye kusagadzikana munyika iyi kunovhiringa pasi rose.
Pa 25% yachona yakavharwa, panosanganisirawo maembassy. Saka zvichireva kuti izvona vanhu vese vangangodawo kunge vachikurukura neAmerica, kana kuti vangangoda kunge vachifamba, kana kuti vangangoda kuita mabhizinesi neAmerica, havasi kukwanisa kuita izvozvo nekuti embassy yakavhara.
Amerika ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese pasi rose, zvokuti kuvharwa kwemamwe mapazi ayo kunovhiringawo zvinhu zvakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla. Ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muDemocratic Republic of Congo, vaMartin Fayulu, vasvitsa mudare reConstitutional Court nhasi kupikisa kwavo zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, vachiti ivo ndivo vakakunda vaFelix Tshisekedi. Mubatanidzwa wemapato aitsigira vaTshisekedi unoti vaTshisekedi vakawana zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana zvemavhoti. Vachitiwo izvi zvinotsigirwa neuwandu hwakaburitswa nekereke yeCatholic Church, iyo yakatumira vanhu vanodarika makumi mana ezvuru kunoongorora sarudzo iyi munyika yose. The Panau reNew York Times rinoti sangano rematikitiva emu America reFederal Bureau of Investigators FBI rakavhundutswa zvikuru nemaitiro emutungamiri wenyika vaDonald Trump mushure mekudzinga kwavakaita vaive mukuru weFBI vaJames Comey. FBI inoti yakabva yatanga kuferefeta kana vaTrump vaishanda zvisiri pazvido zveAmerica kana kuti kana vainge vaiswa muhapwa dzeRussia vasingazvizivi. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Golden Makusha panyaya yetsika nemagariro ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. VaMakusha vanoti ivo nemhuri yavo vanoramba vachiteera tsika nemitauro nemagariro ekuZimbabwe kunyange hazvo vari kunze kwenyika. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu VaMakusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru sa Murewa.
VaMakusha, nhasi tinoda kumbotarisa nyaya dzetsika mudiaspora, nekuti vakawanda vanofunga kuti kana vanhu vapinda mudiaspora munobva mangokanganwa kana kuchinja mutupo nekuvhakacha. Zvakamira sei mudiaspora?
Ina hamuna kuona ndabva ndatanga nekukwazisai nemutupo wenyu chaizvo, kuratidza kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vange vachichengeteka tsika nemagariro avo ekawakakurira zvisinei nekuti vaakugara kunze kwenyika kuno kwatinoti kudiaspora. Mukatarisa mamwe marudzi anobva kune dzimwe nyika, vanhu vanochengetedza tsika dzavo, magariro avo, mutauro wavo nezvinhu zvavanodya, mapfekero avo, nekuti zvichireva kuti vanokoshesa tsika dzavo, hazvina basa kuti vanogara kupi. Zvino isu pamwe tinoona zvezvizvarwa zvokuZimbabwe, pane kumwe kwatinenge tinoti kanganisei pakuti tinoda kutevedzera tsika dzakati wandei tichibva tarasa tsika dzedu dzekumusha. Zvinova zvinozokonzerawo kuti vana vedu vasazoziva kuti ndivanaani. Saka kupindura mubvunzo wenyu, ndinoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu ngavachengetedze tsika nemagariro avo sekukura kwavakaita nemutauro kunyanya, kuti vanhu vanofanira kudzidza kutaura mutauro wokumusha kwavo.
Tichimbotaurawo nevamwe vasiri muZimbabwe vari kunze kwenyika, tinoona panenge paita mukaha pari zvino panyaya yekuchengetedzwa zvikuru kwemutauro. Vana vakawanda vanenge vakungokura vachitaura chirungu. Chii chiri kukonzerawo izvi kuti zviitike, VaMakusha?
Ini sekuona kwangu ini ndekwekuti vanhu vakuru vakabva kuZimbabwe ndivo vanofanira kutora responsibility kana kuti danho rekuziva kuti vana vadzidziswa mutauro wokumusha kwavo. Hazvinei nekuti kwatinosenza kumabasa uko mutauro watinokwanisa kunge tichikurukura nawo kuti tinzwanane chirungu kana tiri kumabasa. Vana veduwo zvakare kunoku vanoenda kuzvikoro kwavanodzidzidza nechirungu. Mutauro wedu weShona kana iNdebele kana iKalanga kana Chimanyika hachitaurwi kuchikoro kwavanenge vari. Asi ukatarisawo mamwe marudzi andambotaura aya, kana vachizenge vadzokera kudzimba kwavo vanotaura nemutauro wokumusha kwavo. Vana vavo vanenge vakudzidza kuti vanotokwanisa kutaura mutauro mhiri, kuti vanotaura chekumusha kwavo votaurawo nechirungu chacho ichocho zvakare. Saka tingangonzwa kuti vanhu vanoti tinopedza nguva tiri kumabasa, hatina nguva yekunge tine vana nezvakadaro nezvakadaro. Asi ini semaonero angu ndechekuti chekutanga ndechekutonyato semubereki, semutungamiriri wemhuri nemumapato atinenge tiri, ndekuziva kuti iwe semunhu ndiwo unotofanira kutotora danho racho rekuti uzive kuti toda kuchengetedza mutauro wedu. Hongu zvingangodaro zvakanesa kuti hatina nguva, asi tinofanira kutogadzira nguva iyoyo yekuti tinenge tichitaura nevana tichivadzidzisa mutauro yedu. Nyango zazo, zizi zvinhu zvakaoma zvinoitika. Nekuti vamwe marudzi vanozvikwanisa wane kuti vana wavo vane unonzi vachitaura mutauro wavo, asi vanotaurawo zvakare chirungu.
Chimwe chinhu chandakaona vamakusha ndingangotaura chichiramba kutambirwa nevamwe, asi ndo dambudziko hombe randakaonawo mumhuri dzekuZimbabwe. Vakawanda vanoona kunga zvinhu zvepamusoro kuti mwana akugona kutaura chirungu haachagona mutauro wake. Izvii zvamunga vataurirawo kana muchimbosanganawo nevakadaro?
Tinosangana nawo kwakawanda chaizvo kwatinenge tiri umu, but ndingangoti even kana ukatarisa kana kumba chaiko chaiko, iyoyo ihosha yakapinda matiri yekuti tifunga kuti unhu hwedu, mutauro wedu netsika dzedu zvinhu zviri pasi pane kutora zvinhu zvepamusoro. Zvedzimwe nyika katobva taita kuti ndo zviri pamusoro kuti mwana agona kutaura chirungu haachagona shona, saka chirungu munhu akuziva zvaari kuita. Asi chatinenge takurasika ipapo manje ndechekuziva kuti tikatadza kudzidzisa vana tsika mutauro wavo, zvinoreva kuti isu kwatakabva yatinoti history iri kuenda ichidzimika mbishana mbishana, zvekuti pavanozoitawo vana vavo, vana vavo vanenge vasatomboziva kuti ndivanani. Munoziva muno munhu America muno tinosangana ne vaya vakatorwa vari maslaves, vari nhapwa, vakaunzwa kuno, vakakurira muno, vakaitwa zvavakaitwa zvokuti hachaziva kuti ndivanani. Ukagara naye uchitaura anokutaura kuti mumwoyo mangu mumu mune pamwe pane demhe rekusaziva kuti ndinani, ende ndinotoshuvirawo kuti ndizive kuti vatateguru vangu ndivanani, mutauro wangu ndivanani. Musi unotaura tiri kune mumwe musangano mumwe akataura kuti inono ndikateerera muchitaura ndichinzwa malanguage amunotaura mutauro wenyu ndinonzwa kudada, asi inini iko zvino ndinonzwa kuti ndiri empty, ndiri demhe mukatumwa, handitomboziva kuti ndinani. Pamwe ipapa pamuri pane hanzvadzi yangu kana mukoma wangu, but handizivi because kwatakabva nako nekuti otoona kutoti vanhu vari munomu vanotonzwa kutoshuvira kuti dai taenda kunyika dziri kuAfrica kana vana Zimbabwe kuti tinonyatsonzivawo tsika dzevanhu vatema nekuti tivanhu vatema. Saka tikaregedza kuzvigadzirisa izvozvo, vana vedu vachapedzisirawo vaakuita izvozvo zvokuti vanenge vasaziva kuti ndivanani.
Manga makateerera kuna vaGolden Makusha, chizvarwa cheZimbabwe vane mhuri yavo muno muAmerica muWashington DC. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga nechirongwa chemu Our Lives. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Moyo wekubereka zvinowandiremera, zvinondibaya pahana pandinotarisa vana, pfungwa dzotenderera misodzi yoyerera, zvinondibaya pahana pandinotarisa vana. Ndaiti zvimwe ichatsikangirozi, ichatsimura ngozi, ichandiwanira nyasha. Aiwanda tsikwakoni tsikatsikangirozi, tsikatsimura ngozi, tsikandiwanire nyasha. Aiwanda tsikwakoni ndatenderera osikidi ndafamba mamaera, ndateketera ndatsika kunyangwe panoyera. Zvenyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba, kanda makwatiko voshanda vasunungure muuranda. Kuona votiza musha tande musangwanza kuna kusiri kufa, kupira musango here senge vasina musha. Ndaiti zvimwe ichatsikangirozi, ichatsimura ngozi, ichandiwanira nyasha. Aiwanda tsikwa koni namo yangu ndeyekubereka vana vandisisaone, vango vafararira nenyika hanzi yatingazvigone. Ndakaberekera gejo saka ndasiya neine mombe.
Sezvo nguva yedu yapera, musoro yenhau dzedu dzanhasi Nengo ye MDC inomirira Midland South vomiswa pamberi pedare kugweru vachipomerwa mhosva yokurova munhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku-Studio 7 ngomgqibelo omhla ka-12 kuzivandlela 2018. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthethwandaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokutshaya umuntu. Inkampani ye-Olivine Industries ithi ayisavuli ifekithali ngoba ingelamali yakwamanye amazwe eyokuqhuba nomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho ubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku-2 months leave sisayenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo.
Isigodlo semelika eZimbabwe esembasi sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende emelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Kuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezenzeli embasi izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills afanele umele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengatholanga i-pay yabo.
Lithiye indlebe sizaxoxa lentathela izindaba yethu u-Ezra Jesus Banda ngomdlalo walamuhla eBarberfields okuleqembu leSouth Africa leOrlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezi ndawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Ilunga ledale lePhalamende eleChiwundura leMidland South njalo engukhokhela ugatshalo wabatsha eMidland South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi kwemthethwandaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokutshaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla leZanu PF athi abakadebe bangela ingxabangxoza erengeni yeKhudzanayi bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yecouncil befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga la.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ye-Olivine Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingelamali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakobulawayo eleHeddensley ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngocweleyo ekobulawayo.
Izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshela ukuthi sizavula lakathi sibalwa asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho boss wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave. Sisenza ama renovations. Sathi siphenduka umhla ka 21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo. Sazama ubabuzi akula lumpendulo esitholayo. Sinempahla sasizichezi lapha ekampanini. Impahla lezi sayiwaya sayizikhangela. Sathola impahla lezi yena zingekho kungela lutho. Thina sesicela uhulumende akhangela abantu ama businessmen abona la ukuthi open for the businesses ekhona islogan sika hulumende. So kusesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala lapha silabantwana abafika 63 ama workers akhona 63 bonke lawa grounded abaseda lapho ku into abayenza.
Esinye njalo isisebenzi esililunga lekomiti yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga ezinenyi.
Abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esizisebenzile kwesikhathi eside ukuthi nxa bengasakwanisi ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu.
Umnumzana Isaac Mkandla oseneminyaka engamachumi amane esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usedlala umacatshelana labo.
Babuya bona basicela ukuthi bangano kuncesikambe kuliwe for 2 weeks. Isebenzi sasavumela verbally sasavumelana. That was October, November, sasathathela kuzo. That was 5 months, 2 weeks out. Sekuya mhla ka-21 asithola ngale mali zethu. Kwathi ngonto kuze mhla ka-21 November ukuthi sizabuya elekhuzeni emsebenzini sisebenze kubuya emagonethi ku-offlet impahla zile ngemali ethu esayikhuphayo for 2 weeks. Nxa bathengisa umdudu wabo besibhatala imali zethu.
Umnumzana Felix Mkala oseneminyaka engamachumi amabili lambili esebenza kuleli vinkili wethese umqhatshi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo ayelayo eHarare.
Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelop iHarare not lapha kobulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yipi. Thina sizisebenzi zabo. Babuya basicela ukuthi sisebenze ama 2 weeks savumelana. So thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekele ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha. Behamba layo eHarare bengafuni ukuyibhenka lapha kobulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Selokhu sigada kuphela sibuya sithone sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo. Omunye nangumbeze umbuyelaye lapha ngoba nisakwanisa u-afford ukubhadala usezendlini. So kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini kungakucacela.
Omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Thendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba. Kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isigodlo seMelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende weMelika, i-government shutdown. ibandla elibusayo lama Republicans lingavumelani leliphikisayo lama Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene emahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe, kungxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Masimba Kuchera.
Ngibona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi, ngoba nxa singakhekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe le nkulumo le-America kumbe bebe esingathi i-engagement afuna ukuhamba bonke bangena basensi embassy ukuthi bafike e-America. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Sizabona ukuthi ukuvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid, ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesisebenzi embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi kumele abhadalwe, i-school fees lokunye okuningi. Abantu bayabe bengakwanisi ukuthi bakubhadale lokhu ngoba bayabe bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxela eseHarare. Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zeMawane eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, amayunifomu kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kule viki ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi seMawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga utshona sihlezi emthunzini, asiyazi le nto esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima, ngoba amabhuku ayadura, le-school fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulo bunzima obukhona esiwo. Even lena singene iwelfare yakhona sikhanya siqhuma futhi abanye abantu, so hei kulo bunzima, thwele nzima sibili.
Esinye isakhamuzi unkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifiweli kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lamayunifomu konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, le misebenzi kasiyiboni. So ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi, yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulo nyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awukuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi kho kwesikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba lezulu lakhona kalicaci lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something. Imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngaphi. Kodwa hhayi, okwendlala lo nyaka nxa uhulumende engazange wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Okwa-2018 khanyazani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
uhulumende kumbe ukhanya ngani la uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanye amazwe engxenye nxa kumbe ngawo uyahamba kwamanye amazwe engxenye nga siyathola uncedo, but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili ngoba abantwana bezikolo ngabaye ezikolo asilamali, asikwazi lokokuthi sibambeni sithini. U-2019 lowu singamphutsha nzima kungayala kunje. So mina bengisithi kumbe ngahambe bathi sivote futhi katsha engxebe kungaba lo tshintsho.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Are owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani sincedile thina eyenziwa wangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani kokusenzisa ngani siba lokuyimadlana, kodwa vele yona yalapha ayikho. Umnyaka lo vele uqalise kubi mubi sibi lokuthi ambonti uzafika ngapha Mnangagwa ngakho lokho. Vele lwakwabona ngapha umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi ahle angenaye kulive alokhu vele akwenzakali lokhu. Kuhle kuzitshengisele vele ukuthi ngamatophi la ayenziwayo, kuhle kuzitshengisele ukuthi vele yikudlala nje lokho okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho kuleli, iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampaba fobembula.
Ngeselichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le Politburo yebandla le ZANU PF. Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye, ungasitshela mama ukuthi sike sezwe ihungahunga lokubana usufuna ukuthiya izombusazwe, kungakuliqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lokho angikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbuka into sebekhuluma nje.
Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende, kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi, kuningi. Yithi ngiyimemba yepolitiki njalo ngiyasebenza ultime party, akulanto ekhiphayo.
Ya, abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le-Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke le qembu?
Ye, inhliziyo yami nje kuyikhonapho. Into nje kwesinye isikhathi angithi ngokuswela umuzakho uyaphathisa, umungelakho awuphathisi. Ngingazuza ngingaphathisa.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapha esigabeni eMathebeleland, ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Siyasizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila, kungakuliqiniso yini lo?
Hayi, abantu abafanani, bakhona abangamavila, bakhona abakhuthizeyo. Kuthi ngeke uba kulume nje balinganise bonke, ingathi ngabantu bazalwa mzini. Hayi, kuyawukuya. Ngike ngithi ukuthi ngeqiniso lenu.
Nxa sikhangele kwezenotho yelizwe okakathesi, asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke, kuyini kahle kahle ongakwenza?
Nengi, njengoba siyaxoxa siyaxoxa sinikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi libe ngcono yethu yenze yethu yenzani. Asikuthi leyo nto ekuthi sixoxa ngako insuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni lokuthi kwenza njalo insuku zonke.
Kungakuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nqa kubuya ezokwabela inotho yelizwe kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono zithuthuka kuliqiniso yini
uyabona abantu balombono othiyene kwezinye indawo ngaba liqiniso kwezinye indawo ungabi liqiniso kodwa ke into engiyaziyo nje mina angikhole ukukhetha nalokho kusobala kodwa uma kukhona kuba ngeligabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngendlela ethize kodwa ngake ngisho ukuthi ukuthi kuphela labanye abakwamanye amaprovinsi laba bayakhala bathi bona yathi zibisike azenzelwa kuhle ngendlela efaneleyo so kuyawo umbono womuntu
yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku-PF Zabu wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF ayathola yini izikhundla ngokufaneleyo
hayi lokho kunzima mfowethu ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini apho unikwa nje isikhundla ukuthi ungubani uye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla okunye ukuthi uyabona kuyakhethwa ngama-election uma abantu bengawukhethani kubanzima ukuthi ithole isikhundla kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye so asonto ungayisebenzi omunye leyo
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalalela
hhayi ngiyalivalelisa lonke ngifisele umnyaka omutsha omuhle umnyaka yeni phambili yabonga
hhayi lathi sibonge
okay
Loke ngu-retired Colonel Chingadube ilunga ledale le-Politburo ye-ZANU-PF ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu-Chris Gande lilale
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington Siyalamukela kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbias usenetha wenkabazwe eMidlands engowebandla leMDC sicubungula uhlupho olukhona elizweni
yeli nashwaye ngifuna ukukutshela iqiniso abantu bakithi sebekhathele ifuel ezishabane nje ngangikhuluma ezishabane bahlala elayinini 4 days, 5 days kungela ngitsho ukuthi fuel iyabuya and nxa sibuya khathe sisebereshen ukuthi ne uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters ayisiyo fuel yodwa bakithi izikolo khathe sezidula sibili uhulumende lo vele ngala ngitsho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahala be according to the constitution kodwa konke lokhu yabuza bani bakithi sesibhedlelena kulamuthi akulalutho khathesi kulomunye umama one cancer engimaziyo uhambe hospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body you know bathi kwakhona hamba egweru uhambe egweru waphenduka khathesi ulele umntwana wangikhona ade ngitshela ukuthi semphekela amahlamvu liyani avocado pay even ama-doctors noma bengaposa ukuthi abahabuyele emsebenzini nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and kuyabe kusitsho ukuthi uhola $200 kanti ama-doctors bahola maybe 3 almost 400 ama-teacher same thing 300 or so and ayiphumi you just swipe that money i-transport iyakhwela yelina ngingalitshela as a senator ade sibiziwe e-parliament because mina ngingu-chief whip futhi e-parliament so sibiziwe ade sile management committee khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank i-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane so ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani
manje ke laba basemakhaya imfundo iyadula idola imali esikhamela angikwazi ukuthi ngiyigcine nini ngokuthi ecocationary babe bethatha bethatha noma ungathumela lo 2% yonethu abantu emakhaya sebekhathele sesikhathele
sibonile ibandla lakho le MDC lichothoza okwenzakala elizweni libona ngani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akuchoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetrol asilele lentengo yempahla ikhwele
yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption yabona ukuthi ngithini ihulumende yona intshintshe anti ibe nabanye abantu abazena abantu ngokuthi i-problem ekho every government parasitical every institution is being led by a cartel. Upresident wangkhona la ulezinto zakhe abezenza ngapha langa ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha like lo ulayo uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli laleli mina ngibona ngani yi problem esilayo sibili 2007 2008 hayi sidlula le
abesifazana baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona
imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe endi amadoda ethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula yithe sigijimayo siphuma sisiyadinga-dinga izinto mede Mozambique, South Africa, Botswana kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula le hospital bakithi kuyahawulisa liyake libone phela kuma-WhatsApp khona omama belele labantwana phansi bengela ngitshoni bemelela ukuthi shuwa enge udoctor ebuye udoctor ngabuya uyaphomba ukubhala nje prescription ekutshela ukuthi wena hamba yethengani iloku za umuthi lo afuni US wena awula so abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama herbs izihlahla zona lezane sizinatha kudala sasethi ubuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda la siyiphekele. So izinto azimanga kuhle sibili shwa siyakala sike sakhuluma labanye omama sathi hayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esigithini sikhala sibili engathi nangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibone ukuthi shiwe imbiza asilazitho lokupheka la
leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Lillian Timvius usenethawo wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Yebo ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni yeBurbafield Stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Platinum leqembu le-South Africa i-Orlando Pirates kumncintiswano wenkezo ye-CAF Champions League. Umdlalo lo uphele ungutsheki lobhanqa 0-0. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni. Siyakwamukela ecingweni Ezra.
Ngiyabonga thandekile uthola njani?
Hayi ke sithonile. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungutsheki lobhanqa nje 0-0.
Umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi, abantu bazile besuka ke eShabane, ukanti abanye baze besuka ke South Africa. Ukanti bonake abalandeli beqembu le-Highlanders babuye ngobuningi babo bagcwalisa iBurbafield Stadium. Ungakhohlaleli qembu le-Pirates le-Highlanders bagqoka-ke singathi-ke ngama-uniform afana i-black and white. Ngakho umdlalo wakhona ukhalelwa ngabantu abaningi ukuthi uzanqoba-ke i-Orlando Pirates abanye besithi uzanqoba i-Platinum. Ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi-ke singathi ngesilungu lokuthi-ke umdlalo wangikhona ubungani-ke vele udaya abantu bakhona bengaboni ukuthi kwenzakalani. Urefri-ke waseRwanda ubambeka kahle-ke lo mdlalo ngakho-ke akula qembu elithole kumbe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya.
Ehhe, kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba
uSkafa weqembu le le platinum bezama kakhulu la umfolothwa ngomkhokheli imoyo uzamile kuba afana beqembu le platinum ukanti kuxolani begqoke jersey number 20 ke we Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhora amaningi ukuthi angafika egidini lakho ngakho ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe iPirates ngoba ilolwazi lokudlala kakhulu ke Africa ibiza ngoba kodwa kwehlulile ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo kanti labadlala ke badlala kudala labaqeqeshi amaqembu athiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bekhona kwapha enkundleni
ye ababukeleyo bebeziphethe njani
amapholisa azakhuluma athi abonga abantu kubana-ke baziphathe kakhulu ube le kodwa nje umuntu oyedwa kojikideleke tshaya-ke ulokuthiwa ngu-lineman kodwa-ke hhayi umdlalo waqhubela phambili abazange balwe bekuyilabana abantu abatshengisela uthando uthando lwezemidlalo namaphosa ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo-ke i-0 ka-0 bayibone ube ifanele phakathi kwamaqembu amabili
siyabonga-ke Ezra Chisa Sibanda olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington